Mubvunzo une vakawanda pane vanotevera nyaya dzemitambo ndewe kuti nyika ingakwanise here kuita mumwe mutambi anoronda matsimba aCasti Coventry uyo ane menduru nomwe kubva kumaOlympics dzakawanda kudarika vatambi vose vemuAfrica. Casti aive mutiwini ave gurukota rezvemitambo. Mugore ra1995 apo Zimbabwe yakaitirwa mitambo yeAll Africa Games kwakavakwa nhandare dzinoti yeChitungwiza Aquatic Complex, Magamba Hockey Complex neMbare Netball Court muMbare, kuchitiwo kumalo Hockey Stadium kuBulawayo. Asi nhandare idzi dzaparara nekuda kwekusagadzirwa. Mazuva ano hadzichazivikanwe nezvemitambo, asi kuti magitare sezvo kwave kuridzirwa nevaimbi vakaita saAlec Macheso, Killer T nevamwe. Wechidiki uye ari nyanzvi inoongorora nyaya dzezvemitambo akazvimirira vanoBet Bashi vanokurudzira kuti nhandare dzivandudzwe nechimbi chimbi.
Senyika hatina kurekwa tiri kuenda nokuti tiri kusiya masporting facilities iwayaya achidhitiriyeta. Takatarisa totozomirira kuti pauye atsamba kubva kumadifferent federations ane chekuita nezvesport achitiudza kuti nhandare dzedu dzoda kugadzirwa zviite.
Nyaya dzekusagadzirwa kwenhandare kuri kupa kuti vamwe vechidiki vakaita saMarilyn Makonese wekuHighfields muHarare vagume vasiyana nezvemitambo.
Takaita hedu luck rekuti tine swimming pool munzvimbo yedu, asi yava nemakore akawanda isingashandi zvakanaka. Inogara yakavharwa uye mukati macho mvura yacho inenge yakasviba, plus mune mazihuswa anenge asina kuchekwa. Saka kuzoenda kunoswima kune dzimwe nzvimbo dzakafanana nekutown zvaizondidhurira. That's why ndakazosiyana nazvo.
Mumwe wechidiki Mike Mugovera anoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzemitambo nekushaya utungamiri zvakapa kuti vabereki vake vamukurudzire kuita hake zvemabhuku.
Indai totamba bhora zvekudaro ndichiita training yangu panangamuka Academy Zokari Motorsports, asi pakaita nguva yekuti Zimbabwe yanga isingatambi international, zvakanzi nevabereka its better kuita zvemabhuku. Nyangwe nanhasi ndichitori nechido chekutotamba bhora, but makore angu afamba, zvinotondirwadza.
Vechikwata cheZimbabwe Warriors necheDynamos chiri mumakwikwi emuAfrica vari kumanikidzwa kunotambira nhabvu kuSouth Africa, Rwanda nedzimwe nyika nekuda kwekuti FIFA yakati nhandare dzemunyika hadzikodzere kutambirwa mitambo yemhando yepamusoro. Mumwe wevakuru kubepa nhau repadande mutande reBhora Africa vaLeopold Munende vanoti hurumende haina hanya nekuvandudza nhandare idzi.
Chatiri kuona apa ndechekuti hurumende yedu haisi kuda, nenyaya yekuti dei aida dei taiona National Sports Stadium ichigadzirwa semagadziro ari kungoitwa marodzi vakatarirana neSadc Summit iri kuitwa izvozvi.
Studio 7 yaedzawo kubata vakuru veZimbabwe Olympics Committee kuti tinzwe kukosha kwenhandare mukuvandudza matarenda ezvemitambo ane vechidiki kuti vakwanisewo kukwikwidza padanho repamusorosoro, asi vakuru vekomiti iyi vanga vasiri kubatika panharembozha dzavo. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvemitambo muzvare Emily Jesaya vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo kusimudzira zvemitambo munyika.
Bazi redu rine hurongwa huzhinji hunosanganisa kuvakwa nekugadziridzwa kwenhandare nenzvimbo dzinoitwa mitambo iyi. Hurongwa uhu huri kuitwa kumatunhu akasiyana-siyana, kusanganisira chikuva chikuru cheNational Sports Stadium.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari muHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti makanzuru anewo basa rekugadzira nhandare.
Mamwe magiraundi ari mukati meguta umo taitarisira kuti vana vedu vechidiki vanokwanisa kuwana pekutambira. Tiri kuona kuti dzimwe nzvimbo dzacho dziri kutotengeswa magiraundi zvekuti dzinodzimara dzawakwa dzimba.
Kunyange Zimbabwe yakamirirwa nevatambi vanomwe kumaOlympics, dzimwe unyanzvi dzezvemitambo dzinoti nyika yaigona kunge iine vakawanda kudarika apa dai paikosheswa zvirongwa zvekuvasimudzira, kusanganisira nhandare uye kuumbawo zvikwata zvechidiki. Vari kumirira Zimbabwe vanoti vamhanyi Isaac Mpofu, Rutendo Nyaora, Tapiwa Makarau, Makanaka Ishe Charamba, Kuchiti Vatiwini, Denilson Cyprianos naPage Van de Westhuizen uye Stephen Cox anoita zverowing. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.